namba dzatiri kuona dzevanhu vane COVID-19 muZimbabwe dziri kukwira. Izvi zvinoshungurudza. Zvinhu zvinoita kuti munhu wese ambomira kuita zvatiri kuita, tifungo toita sei. Idambudziko chairo, nokuti manhamba achikwira zvinochiratidza kuti munhu umwe ane chirwere pamwe achapa vamwe vatatu vashanu, choramba chichingospreada. Saka chazvinoratidza ndechekuti zvese zvatange tiri kuita hazvisi kushanda in terms of kudzivirira chirwere. Saka it means tinofanira kuita mamwe maefforts, better efforts personally, better efforts at community level, better efforts at national level in terms of combating COVID-19.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vari kuzowanikwa vaine chirwere ichi vanenge vatoshaya zvichizowanikwa kuburikidza nepostmortem. Zvii zvamungataura pamusoro peizvi?
Chandingataura jonga ndechekuti hazvifane kunge zvichidai kuti tisvike pakuti vanhu vangozonzi vashaya tochizoita matests vashaya kuti tione kuti vane COVID-19 here. Munhu wese ane COVID-19 arwara anotoita masymptoms. Pane zvinotoratidza kuti something is wrong. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kuti matests aya eCOVID-19 aitwe akawanda kuti tione kuti vanhu vane chirwere ndivanaani, vasina ndivanaani, kuitira kuti chisaramba chichipararira.
Kouyawo nyaya imwe inoda kujekeswa, Dr. Ranga, ndeyekuti vanenge varasikirwa nehama yavo vanoibata sei yakanga yashaya kuburikidza neCOVID-19?
Kana munhu ashaya inguva yakaoma kumhuri neshamwari. Saka zvinozoitika ndezviya zvokuti vafirwa vaya tinenge tichida kuti tibate mutumbi zvakanaka zvetsika zvatajaira. Izvi zvinokwanisa kuitika nezvimwewo zvirwere zvisinei neCOVID-19 kana HIV/AIDS. Kana munhu ashaya nechirwere chinotapuriranwa seCOVID-19, pane maprotocols anokurudzirwa kuti tisatapurira chirwere kubva kumutumbi zvichienda kuvanhu vaya vasara. Saka maprotocols, I am sure hurumende ine maprotocols airi kukurudzira vanhu vaya vanenge vane hama dzashaya neCOVID-19. Munhu ashaya neCOVID-19 mutumbi wake haufani kungobatwa sekubata kwatinoita mumwe mitumbi yese, nokuti tinokwanisa kutapurirana chirwere kubva ipapo. Zvandingakurudzira ndezviya inonzi personal protective equipment pane vanofanira kunge vachibata mutumbi. Tikakurudzire zvinhu zvekuti zvakaita sekugeza mutumbi, nokuti mvura iya inobva yabatira utachiwana, utachiwana hwochizoenda kuvanhu. Saka number one, some of those procedures that tinoita sekugezesa mutumbi zvinhu zvatinofanira kumbomira panguva ino yeCOVID-19. Vanhu vokurumidzwa isa mumabhokisi. Vaya vanenge vari kubata chitunha nekubata makofini voitawo yatinoti personal protective equipment, inosanganisa magloves, inosanganisa iwo maface mask, maface shield. Vamwewo vanotoita hovhoros dzinoshandiswa izvozvo, atinoti magowns.
Koiwo vanhu vari kuramba vachiwanda vari kubatwa neCOVID-19, munoona zvipatara zvakagadzirira here kunge zvichichengeta varwere vesa?
Pakuona kwandinoita vakandimire, zvipatara hazvisi kukwanisa kuchengetedza vanhu vane COVID-19. Tiri kunzwa maripota akawanda evanhu vari kumanyira kuzvipatara vosvika kuya hakuna machiremba, hakuna manesi. Tinonzwa kuti machiremba nemanesi mamwe anenge ari pastrike, uyezve iwo machiremba acho nemanesi pamwe havana personal protective equipment. Masalaries avo haasi kukwana, vari kutotadza kuwana mari yekuenda kumabasa chaiko kana mari yetransport. Saka zvinondoratidza kuti munyika tinotova necrisis yakakura. I know pane masenders anga akacreatwa for COVID-19. I'm still to get an update kuti what's going on there, but from my stories atiri kunzwa nemaZimbabweans, vanhu vari kungoita bararamhanya vasingawane rubatsiro rwavanofanira kunge vachiwana panguva ino yeCOVID-19.